Mumwe wakapinda musangano Dr. Norbert Mugwagwa, vanoisa chigaro webhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishayikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Chinondifadza ndechekuti vanhu vekuZimbabwe vauya zvichitaura kuti zvinhu zvakaitika kumusha vemauto vedu vakavhura mukana, nyika yese ikasununguka kuti chokwadi tanga tapedza makore akawanda tichinetseka, iye zvinotine mukana wekuti tigadziridze zvinhu zvenyika yedu. Saka neniti chinhu vadii vachitaura kuti tine hwindo rinogona kuvhara vachitaura makongresi munhu kuti hamufanirwi kuti mumire muite vaokeri huonai kuti maZimbabwe akaedza vavo kutadza kuti vanoda kuti zvichinje. Vakati iwo chiripo ndechokuti chokwadi maelections anodiwa anofanira kunge ari maelections ari fair and fair. And tinoona kuti chinhu chinovimbiswawo nei nevarimi vakapinda kuti vakati ngatiite maelections tisadzokereshure.
Mashoko aDr Mugwagwa aya anotsinirwawo navagolden makusha vanoye zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avanotiwo mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe.
Ini zvinhu zvakangomirira kuti iko zvino vaMunangagwa vapiwa mukana wekunyatsoratidza kuti oke iko zvino izvi kusiyana kwavo nehurumende yanga iripo ndekupi, kuti vachakwanisa kushandisa here kunza shanduko zvinhu zviri kutaurwa nyaya dzatotaura dzemaelections kuti maelections ari kuuya vachachinja here mutemo wekuti maelections ave ari free and fair kredible anowanikwa nemunhu wese achiguma. Nyaya yehuori vanoita seina nyaya yehuori kuti vachakwanisa here kuchinja nenyaya idi nezvekugadzirisa upfumi nemagariro evanhu munyika, uyezve nekuteerera zvichemo zvevanhu vanhu vari kutambura kuZimbabwe zvino zvii zvingaitwe nekubatanawo nedzimwe nyika nekutaurirana zvakanaka kuti oke pakadai pakanganiswa ngatigadzirise tiwanise kutoita sei nyika yedu yeZimbabwe, nekuti nyika yedu yeZimbabwe inyika ine upfumi hwekuti vanhu vanokwanisa kugara zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu muzvare Savannah Madamombe vanotiwo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose uye hazvifanirwi kusiyiwa kumashure.
Kana vanhu vachiti hande imberi havasiri ngatikanganisei kalaiti kataona vanooneka mukana kekuti tigadzise zvinhu zvedu tinoda kuzvigadzirisa, asi ngatitorei zvatakakanganisa zvacho tofamba nazvo zvirizvo mapanza nenyuri dzenzi tigadzirise pamberi tisadzokere nezviita zvatakakanganisa.
Vachitaurawo mushure mekupa umbowo hwavo vabiti vanoti rwendo rwavo haruna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete. Vanoti vari kutora mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza kukundikana kwayo yozotorerwa matano.
Isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei Zimbabwe, ndo zvatakachiudza varungu vese vatachiona, mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno kubva kuwhite house kunational security department kucapital hill ndee kutaura its time to build Zimbabwe but Zimbabwe has to walk the talk. Saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngataaitei, hatingi mazva titaura tichiti there has to be incentive for good behavior, so the ball is in our court. Ngatiregei kuchemaba tichi sanction or no sanction, let's walk the talk and ndo chita chatinacho sevana veZimbabwe.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Tee munyika yekwedu maitawo mari ine udzamu, makiu apera pamabhengi, tabatsirana nehurumende menyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike. Ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira chose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga mubatsirana zvanza zvinogezana.
Komiti yekongresi iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yava Munangagwa yakananga gwara ripi. Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchi nemukaka inogona kubara michero nekukasika. Jonga Kandemiri, Studio 7 News, Capitol Hill, Washington, D.C.